Чема кой ровеса, кса чема кой ровеса. Фусанжиса кой ровеса, купфунза кутунчиси кой ровеса.
Карандай гая кут, ndaka mutsane ritsuro makenga. Chima kosonda ichora tunyam, ndaiva pimida satana kunama. Tsaisa vapo pfungwa dzekutora zima kana kuti nama. Ndo yaiva life paketo, ndaitsvaka kurarama. Moms vaiti no pain no gain. Usaita zvekutamba life ice game. Ukasashanda nesimba mangwana unodye. Vana mari nanatsitsi avadi pasina cash. Ndakanzvena moms, ukatamba vaunosungwa. Prince wapedza kutya pechino sukwa. Usajaira kutambidzwa, dzidza kutambidza.
Apa kutambidzwa ndopa kujaidzwa.
Pasina chandaketa, asi vaiti ndi Ova chonda kazo wapeta, taka babu jeta. Pasina chanda keta, asi waitindi ova chonda kazo wapeta, taka babu jeta. Pasina chanda keta, asi waitindi ova chonda kazo wapeta, taka babu jeta. Pasina chanda keta, asi waitindi ova chonda kazo wapeta.
Ndakadza kana life kakuchema nemalemon nemakashwa tora kapo kadzira juice usanchemera nsima mouse mwana
shash just got next to rimbo
ini ma rules life nema cheat codes pa ma deals life you win sometimes you lose in life
and ndakadza kudya chikafu nekuti ndashai wa fork and knife come on
Pasina chanda keta, asi waiti ndivo vachonda kazo wapeta, taka vamu jeta. Pasina chanda keta, asi waiti ndivo vachonda kazo wapeta, taka vamu jeta. Pasina chanda keta, asi waiti ndivo vachonda kazo wapeta, taka vamu jeta. Pasina chanda keta, asi waiti ndivo vachonda kazo wapeta.
Yeah. Wangu unoziva so mulife unodziva zvakasiyana siyana nevanhu vakasiyana siyana pamusoro pevanhu vakasiyana siyana but make sure advice yaunotora don't judge the book by its cover you know unogona kuudzwa advice wobofunga kuti because ndaiudzwa nemunhu mukuru inoshanda kana madofa anotokurawo chembera make sure son.